Ternyata ndicho kuti kubaiwa nhomba ndo mushonga mukuru yatinotiyo prevention is better than cure. So zvirwere zvakaita semahumunya negwirikwiti zvirwere zvinokwanisa kuparara mucommunity kana vana vese vakabaiwa nhomba. Saka zvakakosha kuti mwana upi noupi zvake awane nhomba dzinoenderana nezera rake.
Asiwo pane dambudziko rekuti vamwe vezvitendero havabvumidze kuti vana vabaiwe nhomba. Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri?
Iri dambudziko hombe chairo pamusana pekuti vamwe vezvitendero havabvumirane nenyaya dzokuti vana vabaiwe nhomba. Vakaita se some of my apostolic sects ari kutaurwa aya. Saka chatingakurudzira ndechekuti parambe pachiita continuous communication ku raise awareness kana kuti vanhu ivavo vezvitendero vazive kuti vana vabaiwe nhomba zvinobatsira kuti vana vararame upenyu hwakakwana. Uyezve hurumende mitemo iya yainoshandisa kuti vana vese vave neutano hwakakwana inofanira kunge ichiapply to everyone, including ivo vari muzvitendero, kuti mwana upi naupi na zvake ikodzero dzake kuti ave neutano hwakakwana. And zvinosanganisira kuti mwana iyeye adzivirirwe kuzvirwere zvakaita sana gwirikwiti nemahumunya.
Nyika dzakawanda dzaakuita dambudzikowo rekupararira kwechirwere chegwirikwiti. Zvingava zviri kukonzerwa nei kana zvakakonzerwa nei?
Inyaya yekuti paya paita COVID pachiitwa marestrictions kana malockdowns aya ataiona, vanhu vachinzi vagare mudzimba vasaenda kumabasa nokuzvikoro, zvakaitawo kuti maprograms ekubayiwa kwevana nhomba ave disrupted kana kuti asashanda sezvaitarisirwa. Saka kune dzimwe nyika kwagara kune vaccination kana immunization programs dziri very strong, zvinosanganisira kuno kuku America, vamwe vana havana kubayiwa nhomba